Isaya chitsauko chechipiri. Izvi ndizvo zvakaonekwa naIsaya mwanakomana waAmozi pamusoro peJudha neJerusarema: Mumazuva okupedzisira gomo retemberi yaJehovha richasimbiswa, richava guru pakati pamakomo, richakwiridzirwa pamusoro pezvikomo, uye ndudzi dzose dzichamhanyira kwariri. Ndudzi zhinji dzichauya dzichiti, “Uyai, ngatiendei kugomo raJehovha, kuimba yaMwari waJakobho. Iye achatidzidzisa nzira dzake, kuitira kuti tigofamba mumakwara ake.” Nokuti murayiro uchabva paZioni; achatonga pakati pendudzi uye achapedza gakava pakati pamarudzi mazhinji. Vachapfura minondo yavo vagoiita mapadza, namapfumo avo vagoaita mapanga okuchekerera miti nawo. Rudzi rumwe harungazosimudziri munondo kuno rumwe rudzi kana kuzodzidzirazve kurwa. Uyai, imi imba yaJakobho, ngatifambei muchiedza chaJehovha, nokuti makasiya vanhu venyu, ivo imba yaJakobho, vakazara nezvinamato zvokumabvazuva. Vanoita zvokuvuka kufanana navaFiristia, vachibatana maoko navaHedheni. Nyika yavo izere nesirivha negoridhe, pfuma yavo haiperi. Nyika yavo izere namabhiza, ngoro dzavo hadziperi. Nyika yavo izere nezvifananidzo, vanopfugamira mabasa amaoko avo kuzvinhu zvakaitwa neminwe yavo. Naizvozvo munhu achaderedzwa uye marudzi avanhu achaninipiswa. Musavakanganwira. Pinda mumapako, uvande muguruva, ubve mukutyisa kwaJehovha nokubwinya kwoumambo hwake. Meso omunhu anozvikudza achaninipiswa, uye kuzvikudza kwavanhu kuchaderedzwa, asi Jehovha oga ndiye achakudzwa pazuva iro. Nokuti Jehovha Wamasimba Ose ane zuva raakachengetera avo vose vanozvikudza navanodada, navose vanokudzwa uye vachaninipiswa. Nemisidhari yose yeRebhanoni yakareba neyakakwirira, nemioki yose yeBhashani, namakomo ose akakwirira, nezvikomo zvose zvakakwirira, neshongwe dzose dzakakwirira, namasvingo ose akasimba, nezvikepe zvose zveTashishi nemidziyo yose yakanaka, kuzvikudza kwomunhu kuchaderedzwa uye kuzvikudza kwavanhu kuchaninipiswa. Jehovha oga ndiye achakudzwa pazuva iro, uye zvifananidzo zvichapera zvachose. Vanhu vachatizira kumapako amatombo nokumwena yapasi nokuda kwaJehovha anotyisa uye nokubwinya kwoumambo hwake paanosimuka achizungunutsa nyika. Pazuva iro vanhu vacharasira kumakonzo nokuzviremwaremwa zvifananidzo zvavo zvesirivha nezvifananidzo zvegoridhe zvavakaita kuti vazvinamate. Vachatizira kumapako amatombo nokumikaha yakarembera nokuda kwokutya Jehovha uye nokubwinya kwoumambo hwake paanosimuka kuti azungunutse nyika. Regai kuvimba nomunhu anongova nokufema mumhino dzake. Anobatsireiko?